Vagari venharaunda yemangwe mudunhu reMatabeleland North pamwe nechirenzi mudunhu reMasvingo vapiwa mbeu nehurumende yeIndia ichishanda pamwe chete neWFP. Mbeu idzi imbeu dzisingade mvura yakawanda pakudzirima dzinosanganisira chibage, zviyo nemapfunde. Vachitaura pakutambidzwa kwevarimi ava mbeu idzi, mumiriri weIndia muZimbabwe vaShri Vijay Kanduja vati hurumende yavo ine kudyidzana kwakasimba neZimbabwe munyaya dzezveupfumi, kurima neutano nezvimwe zvakadaro. Vakanduja vati kusimukira kwevarimi ndiko kusimukira kwoupfumi hwenyika pamwe nemagariro everuzhinji munyika.
India has contributed $1 million through the India UN Development Partnership Fund which is housed in UN office in
India. Yakaunganidza mari inoita milioni imwe chete madhora yekuAmerika kubudikidza neofisi yeIndia UN Development Fund iri pamahofisi eUN anona nezvemamiriro ekunze zvekurima nekusimbaradza mararamiro evanhu ari muNew York kuti ishandiswe munharaunda mbiri dzandareva idzi mangwe nechiredzi.
Mukuru weWFP muZimbabwe muzvare Francisca Edelman vati varimi vazhinji vari kukanganiswa nekushandikwa kwemamiriro ekunze zvakanyanya, kunyange hazvo vasina zvizhinji zvavanoita zvinokonzera kushandikwa kwemamiriro ekunze kana kuti climate change.
It's farmers like those in rural areas in Zimbabwe that contribute the least to the climate crisis, yet they are the most impacted by its effects. But many families who rely hand to mouth on what they grow from their land, every grain counts. This program is a positive step forward in enhancing Zimbabwe's food systems, taking a holistic perspective, including strengthening agriculture production, skills building, and market linkages.
Vanga vakamirira hurumende pakutambidzwa kwembesa idzi kuvarimi vekuchiredzi nemangwe uye vashanda mubazi rezvekurima vaStanislas Tapererwa vati vafara zvikuru neruyamuro urwu.
Asi sehurumende takatanga chirongwa ichikare matunhu ese asinganayi mvura yakawanda una Zambezi Valley, Midlusabi, kuchiredzi kwacho. Saka varimi vakawanda vari kutambira chirongwa ichi nokuti vari kuona kuti mbeu idzi chero mvura yakaita shoma vanokuwa vanokwanisa kuwana zvokudya zvekuti variitire ivo nemhuri dzavo, vakukwanisa kuwanawo zvimwe zvokutengesa kuGMB kuti vaone mari inovabatsira nemhuri dzavo, kuendesa vana kuchikoro, kubhadhara maschool fees, mayunifomu, kuwana mari yechigayo nezvimwe zvakadaro. Saka chirongwa chatinotambira zvakanyanya.
Mudhumeni mukuru muprovhinsi yeMasvingo vaAaron Muchazivepi vati mbeu dzisingade mvura yakawanda dzavapiwa idzi dzichaita kuti varimi vakohwe pakuru mwaka uno, zvavati zvichaderedza nyaya yenzara mudunhu ravo pamwe nenyika yose.
Zvakatinakira kuti isu seMasvingo tiri nzvimbo inowana mvura shoma nguva nenguva, zvireva kuti 7 out of 10 years tinowana mvura iri below adequate range kana kuti mvura yatinoti tinotarisira kuti tinge tichirima zvirima zvedu. Saka muNyamasvingo region 4 and 5 inokavha nzvimbo yakakura zvikuru inopfuura more than 65%. Saka nzvimbo yedu inogara isina mvura yakakwana. Saka nembesa idzi dzechikaranga tinotarisira kuti varimi vedu vachava negohwo rakakura uye vachakwanisa kuwana cheuviri, nekuti dzimweni dzenguva chibage chinotadza kusvika nenyaya yekuti mvura inenge isina kukwana. Tinotarisirawo mwaka wakakwana wakanaka.
Pasi peurongo hwekubatsira varimi vane minda midiki, WFP yakabatsira varimi zviuru 63,300 ane 59 60,357 nembeu gore rapera, uye sangano iri rinoti riri kuwedzera rubatsiro rwaro gore rino kuvarimi vekumaruwa zviuru 63,300 zvine 200 63,200. Gore rino nyika yakave nemaguta zvichitevera kunaya zvakanaka kwakaita mvura, uye hurumende iri kutarisira kuti vanhu vachakohwa zvakanaka gore rinouya kana denga rikaramba rakavhurika. Kunyange hazvo mvura yakanaya zvakanaka munzvimbo dzakawanda munyika, vamwe varimi vekumangwe nechiredzi vanonzi havana kukohwa pakuru sezvo vakanga vasina mbeu dzinoda mvura shomanana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.